A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 8th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms, so you can join in the conversation right now by liking us if you haven't, or go and visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation.
And once again, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And more than 600 people from various African countries were arrested yesterday in a crackdown seen as a response to the storming of police cars last week when police tried to arrest some foreigners.
And Gauteng Premier David Makhura reportedly said so far 600 undocumented foreign nationals were taken in for verification of status and criminal record yesterday.
He said 6 rifles, 6 pistols, 4 shotguns and hundreds of various ammunition sizes and large consignments of counterfeit goods were recovered from different buildings.
And there are thousands of Zimbabweans seeking greener pastures in South Africa following a continued deteriorating of the economic situation in Zimbabwe.
And we'll also be discussing the plight of war veterans in Zimbabwe as the country prepares for the 2019 National Heroes and Defense Forces Day celebrations, which will be held next week.
And this year's Heroes Day celebrations will be held under the theme, Lest We Forget, while the theme for the Defense Forces Day commemoration will be ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development.
So join in the conversation right now. But, Star, before we carry on, we had some breaking news that was announced on Studio 7 earlier on about the Minister of Tourism, Prisca Mupumira. We understand that she has been let go by the President, Emmerson Mnangagwa. I don't know if we have any more details.
Yes, and we saw that it was a very brief statement from the government official, Michelle Xpanda, who said she has been relieved of her duties because of the unbecoming behavior. It wasn't really specified as to why, what exactly she did, but there were some sections that were quoted that he used to say justified that. But we know that her case is currently in court of corruption, charges of corruption.
Yes, so please join in the conversation right now. So we have, you know, we are opening up the mics for you to discuss with us today. If you have any plans for Heroes Day, what are your views on the way war veterans, especially the women war veterans, how they've been handled in the country, and also just your general view about the economy. So join in the conversation and start.
Kulabo ke abasanda ukusixhasa namhlanje sihlaziya udaba ke lokwenzakala eSouth Africa lapho izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwa khona ngamapholisa kuthiwa zibangela udlakela njalo kucatshangela ukuthi ngenxa yokuthi amapholisa athe zama ukuzibopha zalwisana lawo amapholisa okukhangelwe ukuthi mhlawumbe kuphindisela kulezi izizalwane zeZimbabwe njalo siyananzelela ukuthi asibo beZimbabwe bodwa ngabamazwe achiyeneyo kodwa zikhona phela izizalwane zeZimbabwe njengoba sikwazi ukuthi kulenkulungwane lenkulungwane kumbe izigidi zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abanye ngabahlala ngokungekho emthethweni abanye ngokusemthethweni kodwa badinga amadlelo aluhlaza phela njengoba ekhaya isimo somnotho singamanga kuhle njalo siyakhangela njalo siyanazela njalo ukuthi sokuzaba lomkhosi ke owe Heroes Day ke ekhaya khona ngalilanga lokunanza amaqhawe ngeviki ezayo siyakhangela ke ukuthi kambe wona aphethwe njani ngohulumende ikakhula wesifazana laba bahamba bayakulwa impi baphiwa inhlonipho lemfanelo abayifaneleyo yini njalo komunye umbiko sizwile njalo ukuthi unkosikazi Prisca Mufumira ke na umphathi intambo kahulumende obona ngezokwethekelelana laye usexotshiwe ke umsebenzi uhulumende wethulela umbiko lamhle sithi usemkhuphile esikhundleni siyananzela ukuthi lecala elisathethwa imthethwandaba ilenkohlakalo kungabe kuyikho lokho kodwa yena akasacacanga ukuthi kuyini unike nje umthetho ukuthi ngomthetho lowo lalowo yikho kwenze bamkhupha ngakho-ke nxa ulalele nxa usixhasa usitshayele ucingo sixoxe ngodaba lolo lusegudwini nxa use-South Africa sijele okwenzakalayo nxa ufuna ukukhuluma ngeziphathelane lamaqhawe lezi usijele okwenzakalayo
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai paWomen's Round Table apo nasi tiri kutarisa zvakawanda zviri kusangana nemadzimai mungave muri munyika kana kunze tiri kutarisa isu kuti madzimai makarongere chii zororo reHeroes kana kuti zororo remagamba iro ririko svondo rinouya tiri kutarisa kuti ivo vakarwa muhondo yerusununguko madzimai mai vari kubatwa sei totarisa zvakare zvatiri kuona zvichiitika muSouth Africa umo mujoni muJohannesburg nezuro takaona zvizvarwa zvemuAfrica zvinosanganisirawo vamwe zvizvarwa zvinobva kuZimbabwe vachiwanikwa ivo vamwe vavo vachisungwa nenyaya dzemhirizhonga yanga iri kuitika mujoni imomo uyezve tikaona vamwe vachivharirwa zvitoro zvavo nezvimwewo zvakadaro saka pindai muchirongwa mutitsananguriro kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuri koko tiri kunzwa zvakare kuti nezuro pakange paine chiitiko chakaitika muHarare umo vaimbo vaivo murwi wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vakawanikwa ivo vachirangarirwa sezvo rangariri bhavhadhei ravo takaona mutungamiri weMDC vanelson chamisa vachibatana nemhuri yekwadzamara uyezve neavo vanorwa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vachiwanikwa ivo vachirangarira uyezve pachigadzi irwa iyo inonzi trust iri kunzi iyo itaidza mara trust nezuro muHarare tichange tiri kukupai zvakataurwa nevanhu vanga vari pachiitiko ichochi tichinzwa mazwi akasiyana siyana pakange paine vana vava itaidza mara vana vavo vaviri vakawanikwa vachivaimbira baba vavo rangariri zvakare bhavhadhei ravo nezuro saka vakawanikwa vachivaimbira baba vavo happy birthday uyezve tikazowanikwa pachiumbwa iyo itaidza mara trust saka zvimwe zvati ange tiri kukurukura nezvazvo nhasi takatarisa isu kuti svondo rinouya nemusi wemuvhuro nechipiri pachange paine zororo remagamba saka pindai muchirongwa munoziva zvokuita kana mapinda muchirongwa munyora nhamba dzenyu makaisa zvakare makode nhamba enyu kuitira kuti kufonerei kana muri kunze kwenyika muri kuda kutaura nezvekusouth africa mubva mataura kuti kwamuri ikoko tiwanikwe isu tichiwana tichikubatai tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichimbogadzira hedu kuti munzwe mazwi ari kubva kumhuri yavadzamara regai timboenda kuna sisita ndakile vanenge vane munyarikani ari panhare sta I'm not sure if you have a guest
well already. Talking of South Africa we have a guest who will brief us on what is happening. We had him yesterday for our show and would like to know what's happening today. Dr. Vusumuzi, welcome to the show.
Thank you. Good evening and good evening to your listeners.
Yes, and what is the status today? Yesterday we saw that hundreds of foreigners were arrested in a crackdown by the South African police. Today, is there anything new that has happened or we still where we were yesterday?
Well, in a way, we are still where we were yesterday in the sense that all the people that were arrested are still at the police station. I'm actually speaking outside the police station, and there are scores of people that are here, you know, that have come to try and see if they can, I mean, they are waiting to see their loved ones who have been arrested in an illegal way, in the sense that these people that they are waiting for have got documentation that allows them, you know, to reside in South Africa, either as permanent resident holders or as, you know, I mean, workers who have got work permits or asylum seekers. So what we did today in the morning, I mean, we came to the police station, you know, with the lawyers, with the hope that we could basically, you know, see the people and get to interview them and get our lawyers to speak to them. And we were denied access to all the people because the police station, the station commander said the people were not yet processed. They were waiting for Home Affairs to verify, you know, those documentation. So they were not allowing any lawyers to access, you know, the people, you know, in the cell. Now, we were then told that at least by the end of day or around about four or so, you know, those that had proper documents would be released. And as a result, we also then, you know, decided that let's wait and see what is going to happen, because our option was either to go to court, to the High Court, and get an urgent application to have them released. But we took them upon their word, trusting that, look, they were going to do as, you know, they were promising or telling us that they would release the people. When we came back at 4 o'clock, I mean, we met Home Affairs officials who confirmed that they indeed had verified documents of those that had documents, and they brought them back to at the police station at about 1 o'clock.
Yes.
And now it was in the hands of the police to have them released.
Yes, and now, in your interaction with the arrested, have you come across any Zimbabweans?
Yes, yes, yes. I mean, about a third or so of the people that are outside here, you know, that are waiting for their loved ones are Zimbabweans. So there is a very good number of Zimbabweans that are holding, you know, particularly the ZEP permit and, you know, some work permit. Yes, indeed we have.
And also, what are they being charged for?
Well, we have seen one particular charge that was made, I think, this afternoon, because they had not been charged since yesterday.
Mm-hmm.
And the charge that we saw basically shows that they are being charged for illegal immigration.
You are saying, however, some have their legal documents with them. So
indeed.
Is that why you are saying the arrests are illegal? And you are saying, how far will you try to take them to court on this?
Well, what is basically happening is either whichever way now, you know, the battle lines are drawn, because even when these people that have got documents are released, we're going to be pursuing a class action, you know, against the Minister of Police for illegal arrest and illegal detention. And what is basically happening now is even after the people were verified, Home Affairs, the police have gone on to say we want to check their fingerprints to see if they have criminal records. So from 1 o'clock up to now, we understand that now inside here, they are checking their fingerprints to see if they've got any criminal record. We have never heard of a situation where somebody, you know, can be detained so that you check their fingerprints to see that they committed any other crime. It is a pure act of, you know, xenophobia or Afrophobia, you know, hatred of, you know, Africans that are living here in South Africa. We've been insulted, in fact, I have to say, because a lot of people are standing outside the gate, the entrance to the police station, and a few police officers that are coming here have actually insulted people, you know, saying words that cannot be repeated here on air, you know, when they feel that, you know, people are blocking their way. So there is a very, you know, intense and palpable, you know, a sense of hatred, you know, that is being exhibited against, you know, the foreign nationals that are living here in South Africa. So we are still waiting. We're told at one stage that in about an hour, 30 minutes, they would be released. That was at 4. Now we're told at about 7 again, that's in another 2 hours. So time keeps, you know, being postponed.
Yeah. Kulabo-ke abangizwayo isingisi, ungasichazisela ukuthi lingaphi kathesi njalo kuyini elikwenzayo ngabantu ababotshwe izolo?
Sisaselapha e-police station e-Johannesburg Central. Lapho esilokhu silinde ukusukisela ekuseni abantu bami ngaphandle. Sinabantu abaningi impela ababuya emazweni ahlukeneyo, kanti nabantu ababuya eZimbabwe bakhona abaningi ngendlela emangazayo. Kanti labo bantu ababoshiwe, iningi labo linawo ama-passport, linamaphemithi. Silindele khona ukuthi bakhushwe laba bantu, ngoba uma bengakhushwa esizimisele ukuthi sikwenze ukuthi sibe namaphepha aphuthumayo aze enkantolo ephakeme North Gauteng, South Gauteng High Court, ukuthi laba bantu abanamaphepha bakhushwe. Sesilindele khona ukuthi sibone ukuthi idaba lanamhlanje luphelela kephi, ukwenzela ukuthi nakusasa ekuseni kumbe namhlanje ebusuku, ngoba kuhlala njalo kunojaji osuke eku-standby, siyenze lawo ma-application ukuthi laba bantu bakhushwe. sisahleli nje silapha ngaphandle kwepolice station yaseJohannesburg Central ngoba nabantu bekufanele ukuthi abanamaphepha ngokuya kwehome affairs ekade ibhekisisa amaphepha abo bekufanele ngabe bakhushiwe ngo-1 kodwa amapolice aseqhubekele phambili athi athatha iminwe yabo ukuthi abheke ukuthi abanamacala na abawenzileyo kwelase-South Africa okuyinto engajwayelekanga njalo engaziwayo ukuthi umuntu uyathathwa avalelwe kuthi esifuna ukubheka nje iminwe yakho ukuthi ungabe unamacala na.
Icala abaletheswayo ke nje kuyini?
Icala abaletheswayo sibone nje iphepha eloyedwa sicabanga ukuthi kungenzeka elikhushwe ngaphandle ngoba akuvunyelwa umuntu ukuthi angene ngaphakathi okusho ukuthi abameli kanye nezihlobo kazivunyelwa ukungena phakathi. Kunabanye nabantu abagulayo lapha, abanye bathatha ama-ARV sebexakekile ngokuthi bangasizwa kanjani kodwa amanye angenile ekuseni kanti abanye badinga ukudla okuqakathekile ukuthi bakwazi ukuphuza amaphilisi wabo kanti kuyala ukuthi kungene. Icala esesibone abantu beletheswa ngelokuthi ngabantu abokuza abalapha kwelase-South Africa ngokungisemthethweni.
Ye, kodwa njalo uthe zikhona lezi zalwane zeZimbabwe.
Zikhona izizalwane zeZimbabwe ngempela kunehlekana kunabantu abaningi ababuye eZimbabwe kulabo abantu abala abazenje ukuzokhipha izihlobo zabo ingxenye mhlawumbe yesithathu yabantu abalapha izizalwane zeZimbabwe.
Yebo ke sicela ubuze ukuthi uyakhuluma yini ulimi lwesiShona?
Yebo ngiyakhuluma mama.
Yebo ke.
Ayi watokuchingamidza yini mufaro pano pachirongwa chedu. Tina mai Margaret Dongo varipo panhare asi regai timboenda kwamuri mutitsananguriro kwamuri uyezve nezita reorganization yenyu kuti ndezvii zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvatakaona zvichisungwa zvakabatanidzwa izvo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica imomo muSouth Africa mugatitsananguriro kuti zviri kufamba sei.
Masora sei vatereri ndinonzi Dr. Vusumuzi Sivanda ndiri chairperson weAfrican Diaspora Forum. Takaona nezuro vanhu vakawanda vachisungwa nemapurisa vachisungwa apo panzvimbo mapurisa paaita basa rekutsvaga mbatya dzisiri mumutemo nekutengeswa. Saka pane vanhu vakawanda vakasungwa vangava nemapassport nemapermits vamwe vane maasylum documents. Pavanhu vakasungwa ivavo tofunga kuti third yevanhu vakasungwa yevanhu vari pano nhasi papolice station patiriko zvino kubva makuseni pakazara vanhu vakamirira kuti vaone hama dzavo dzichiburiswa uye dzine mapepa. Vanhu vacho tinofunga kuti vanobva kuZimbabwe nekuti vari pano vakamirira hama dzavo about 30% yacho vanhu vanobva muZimbabwe. Saka nhasi masikati tatonzwa Home Affairs ichiti aiwa vane mapepa acho vavatarisisa. Saka vane mapepa ari right anofanira kuti vave muno atodzoserwa kumapurisa kuti vanofanira kuti vachiburiswa. Asi kusvika pari zvino havasati vaburiswa uye tanzwa mapurisa akuudza kuti vakuita mafingerprints vakuda kutarisa kuti vanhu ava havana macriminal records here muno muSouth Africa. Icho chinhu chinoshamisa chaizvo nekuti hatisati tambonzwa pasi rese rino kuti pane munhu anonzi anochengetwa mupolice station kuti vatarise chete kuti angave akapara mhosva here. Nekuti mhosva yavanga vachinzirwa vachipomerwa kuti vakaita ndeyekuti vari muno zvisiri mumutemo kana kuti mapepa avo haazi mapepa ari mumutemo avakabata anonzi mafake. Asi Home Affairs yataura kuti aiwa mapepa avo ari right. Saka vangachiregedzwa vaende. Asi mapurisa akati aiwa toda kumbotanga tatarisa hazve kuti vanhu ava havana dzimwe mhosva dzavakapara here. Izvozvo zvinhu zvisingaitiki munyika muno and tinotoona kuti chiito ichoto chinoratidza kuti izinofobia chaiyo kuvenga vanhu vanobva kunze kuda kuti vanzwe kurwadziwa nekuchengetwa mukati memajere vavari munomu.
Tiri ipapo vari kunzi vakanyanyopara mhosva dzipi uyezve kune avo vanenge vaine hama dzavo vasiri kuzoti vowana rubatsiro kupi vanofanira kuita sei?
Mhosva yavari kunzi vakapara ndeyekuti vari kunzi tinoda kuti tione kuti vari mhosva yavo ndeyekuti vari munyika zviri mumutemo. Zvino vane mapepa zvokunzi tinoda kuti tione kuti mapepa enyu ndeechokwadi here kana kuti asi echokwadi. Saka anenge asina hama asingazivi kuti hama inotori kupi vangatouya zvavo pano papolice station kana kuti vataure neAfrican diaspora vatibvunzewo zvatino kuti tivabatsire kuti vauye kunoku vazotarisa. Nekuti kusvika pari zvino munhu anouya pano hagoni kutotarisa chaiko kana asati atombotaura nemunhu kuti ati abvunze mapurisa kuti munhu anonzi munai here. Nekuti vanga vasati varegista macases against mumwe munhu ari munhu zvokutioti iko zvino chaita kuti tisatenderwa kuti tipinde because maloya nemaorganizations nehama dziri pano hadzisi kutendekwa kupinda nekuti zvanzi hatisati taita tapedza neadministration. Administration yacho inova kuvhura macases. Saka vanga vasingagoni chero kuvhura macases nekuti vanhu vakawanda vane mapepa.
Imbobata izvenyu makadaro pari zvino regei timbotora mai Margaret Dongo. Mai Dongo makadi yenyu? Aiwa, nasi tine gango, tanga tiri kumbotaura ne zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri mu South Africa, uko sekunzwa kwatanga tiri kuita kubva kuna Dr. V.C. Moses Banda, vari kuti ivo pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosanganisira vamwewo vemuAfrica vakasungwa nezuro, asi kusvika pari zvino vachiri muusungwa nenyaya dzemapepa nezvimwewo. Saka tiri kuya kwamuri imi kuti tinzwewo panyaya yezvezuroro remagamba. Imi manga muri mumwe wemadzimai mai vakarwa muhondo yerusununguko, mungati zvamakarwira muri kuzviwana here?
Muzvere mazere zvinorwadza kuti tinyatsotsanangura kuti magariro nemafungiro ataiita haasiri watakanosangana nawo. Zvinhu zvinotirwadza zvekuti zvekuti kudzikisirwa kwatakaitwa hatinombotarisa kuti ndokwatichasangana nako. Tikada kutarisa zvinoitwa mune dzimwe nyika, muchimurwe werusununguko ane respect, anokosheswa zvekuti. Nekuti zvese zviri kuitika munyika munomu, iyo demokrasi iri kutaura kuzvisunungura mukutaura nemukuita mabasa, zvese zviri kuitwa izvozvo kana kuti vanhu vakwanise kudemonstreta pamusana pevarwi verusununguko ivavo. Ende takasiya vakawanda vakafa nevamwe vakavapenyu vekuti vaitarisira. Fanika kune madzimai vamwe vairwa nepfuti nevana vavo, vaitarisira kuti vana vavo vabva navo kuhondo vachagarawo zvakanaka navo vachagarawo zvakanaka. Asi kutaura kunoku kamunhu ari kutambudzika ari kushoshika kukunda vamwe murwi werusununguko, nekuti anofunga kuti nguva yandakaenda kuhondo kudai nda ndakaendawo kuchikoro, dai ndakaitawo zvakati pamwe ndiri pane chimwe chinhanho. Chinongondirwadza ndechekuti nguva yese iyi tikatarisa iye zvinezvi taakusvika taane makore 40 tabva kuhondo, asi nanhasi vachiri kungokurukura kuti tingabatsire sei mawar veterans. Zvinhu zvinorwadza 40 years after independence tichiri kutaura nenyaya yewelfare yemawar veterans. Makatarisa welfare yemawar veterans ekuamerica, ekubulgaria nekupi nekupi zvakasiyana kure kure. Iye zvinezvi kwakuda tisanga kuda kuita rehabilitation program yevanhu vatozvifira zvavo, vanhu vakura. The youngest iye zvinezvi kuti bikuma 50, inini am 59. Chinditaurirai kuti chatichati tichafara kuti hanzi tisuvarwi vakarwira rusununguko nyika ino inguva ipi? Ndechipi chichagadziriswa? Chatichatiwo isusu tisu tiri kudya rifa rezvatakarwira. Vazhinji vari kutopera kufa apa. Nezuro chaipana comrade akatsva nemoto kupurazi kumunda achida kunodzima moto izvi ari kuvigwa mangwana. Saka nditaurire kuti tende papi patichanziwo kana kunzwa ruremekedzo. Iye zvinezvi taachisekwa cheizvi chevabereki chaivo vane vana vatakarwira vakazvarwa muna 1980 vari kutaura kuti tidzoserei pamakatisunungura. Makandozvamakarwira here izvi? Makarwira mahara. Yakuita fanika mokari. Hazvichatombofadzi kuti unzi uri kuru wakarwira rusununguko. Zvinorwadza, zvinorwadza, handidi kunyepa, zvinorwadza zvekuti mukatarisa comrade paari soka munonyatso ndakazongoti rimwe zuva ndakanyeonekwa ndichinzwa vamwe mai vachiti hanzi vamwe mbuya vachiti vana ava ndinovarumbidza, ndinovacherechedza. Inini vana ava ndakavaona ndichivabikira kumusha. Takabatwa nehondo. Ndimai mbuya vanga vakutaura hanzi takasvikirwa nehondo tiine macomrades. Hanzi mamai dongo takadzidziswa kunzi famba ine dumbu kusvikira tasvika tabuda muri kuridzwa pfuti. Hanzi mwanangu takafamba nedumbu tikapona ini nemwana wangu nevamwe vatanga tinawo tasvikirwa nehondo. Nanhasi vanhu vakawanda muno mavazive kuti vanhu vavakaita basa ripi. Vanovashora. Inini mwanangu handimbofa ndakashora chinhu chinonzi comrade. Asi iye zvinezvi mukatarisa pasocial media matukirwe atinoitwa ka matukirwe atinoitwa anotorwadza, kutorwadza matukirwe atinoitwa. Kudzidzoserai, tidzoserei pamakatisunungura, patanga takasungirirwa.
Yeah, but then Makadaro, my Dongo Chadzoka Kwamuri, star we're hearing there from my Margaret Dongo. She's one of the former liberation war heroes. She's saying that right now, she feels like, people actually take mockery out of the work that they did as women and other comrades to fight for the war, because she says, especially on social media, people write about, why don't you take us back to where we were, because what we're seeing happening now is not what people believe people like Margaret Dongo fought for.
Yes, interesting. And I understand Silomlaleli ecingweni umehlo kaZulu Mzilankatha, ntemba lokho khona.
Yebo ngikhona.
Yebo, siyaxolisa ukuthi usubambe isikhathi eside. Ungasinika umbono wakho ngodabula usegudwini ungaphi kwelizwe?
Ngise South Africa.
Yeah, ungasinika umbono wakho ngokwenzakala.
Hayi, okwenzakala ngapha la eSouth Africa kubotshwa laba bantu abaze ngapha abase Ethiopia abavule amashopo okungekho emthethweni labo babuye ngokuhlupheka yabo. Kodwa hayi akuboshwa abantu abangalamaphepha, kuboshwe laba bavule amashopo okungekho emthethweni abangalama license.
Yeah, kodwa Nthembu Mzwile khuluma silayo umhloni checingweni uDr. Vusimuzi Sibanda inuthi kulabanye abangani babotshwa njalo ongekho emthethweni. Wena bakhona abanye kukhona oke wakubona mboke wakuzwa mbo abanye obaziyo abangene kulolu daba?
Hayi, engibaziyo abangene kulolu daba ngikade besebenza kulawo mashopu abasekhaya abaseZimbabwe.
Oh, labo bacinelwe bojini.
Yiba ababoshwe abatholakale bengela maphepha asemthethweni.
Oh, kodwa uma umusunjani khona ngapho lihlalele evalweni yini kumbe likuzwela khatshana?
Hayi, mina ngilapha eduzane neJoburg ngiseRosettenville. Sihlalele evalweni namhlanje kade sifuna ukuthi sizolithumezela sethumezela omama amashukela. Sigcine singayanga ngoba bekungahambeka izolo ntambama, kodwa okwanamhlanje ntambama hhayi bese kuhambeka.
Oh ye, kodwa nina kuyahlaleka yini khona ngapho kwele South Africa kumbe sokokuningi okwenzakalayo okwenza izalo zeZimbabwe zingahlaliseki, okokubotshwa ungani bafuna ukuxotsha abavela kwamanye amazwe?
Kunjalo vele, kunjalo bafuna ukusixotsha. Akuhlaleki, sisho ukuthi akuhlaleki ngenxa yamapolisa kuphela. Labantu balapha kabasasifuni thina abantu baseZimbabwe.
Ye, uthi belifuna ukuyathumezela abazali impahla, kuyathengeka yini njalo kulula ukuthi libanakekele?
Ukuthengeka kuyathengeka, kodwa izinto sezidula lazo.
Kodwa imisebenzi yatholakala?
Lutho.
Uvela ngaphi kwekhaya?
Plumtree.
Oh, hayi, siyabonga kakhulu ukusixhasa kuhlelo. Siyabonga mehlo kaZulu.
Lathi sibongile kakhulu.
Okay. She's saying that she knows of some Zimbabweans who have also been arrested. There are those who work in the Ethiopians did she say Somali? No, Ethiopian shops, because those are, she says, are the ones they were mostly targeting.
Anyway, would also like to welcome some of those that are live streaming with us. Tunukchinga Midza, Ipana Elvis Masuku, Chanyuka. I'm watching you from Cape Town. Faith Chinembiri, Anzendrukuno Botswana. Tinaf, Disciple Madani, Revatindruku Fone Right, Fone Reo, please. Nyasha Joseph Chirunga, Mans, Makadine, Mashamanga Rive, Studio 7, Chitiko, Chekurwisa, Mapurisa, Chakaitikam, Johannesburg, Ndocha Konzera, Jose Izzi. Anza atinga shori hurumende womapurisa emuno ari kuti anza saka zviri kutaurwa nemusikana abva panhare kuti avo vari kushanda muzvitoro ndo vamwe vanga vari kutarisana nedambudziko irori, asi ndiri kunzoti na caller ari panhare rigaitende kwaari. Hello caller. Hello.
Hello.
Taurisai caller, ndimukoma Simon here? Endisai phone padhuze. Atis kukunzwe.
Yebo ke, sisamlindele, sizahamba kuNtombi yakonyathi uMamdluli. Unjani?
Yebo, ngiyaphila linjani.
Ye, ungaphi kwenda?
Ngise Habron.
Kunjani khona apha eHabron?
Ngiyaphila.
Yongasinika umbono wakho ngokwenzakala.
Eh okwenzakala eSouth Africa ansoli ukuthi wayize babophu ngoba angeke ukuthi sekuya yibusa amapolice yini eyabusa amapolice enzi yabona abazange batshengisele inhlonipho la minja ngike mvuma umntwana wakomakhelwane ezobusa emzini wakhe bona bekufuze always bahlale bezazi ukuthi khona lokho okuluthana okuvunyela ukuthi bekwenze bebekwazi ukuthi bangabantu bemzini two okwenzakala yelizwe lakithi okwakithi khona vele kuyethula sii
ye ngezinye indlela uyasola ukuthi lazizi izizalwane abanye abavela kwamanye amazwe labo baziphathe ngemfanelo elizweni labanikazi
totally wrong lokhana bakwenzile uvele kurongo noma bengababopha bonke bebabizele ekhaya I don't mind into abayenzileyo batshengisele ukushutha uyabona umuntu kungayishutha emzini wakho yiyo vele into ayiyenza but nxa elandile uba le nhlonipho ungamthethi suke ungugesi imgane yayigezisa but angavela ashuthe sakasuke ugesi usabukela i-TV uzagesisa mbayindala siyabe seshutha
hayi bamba khonapho mamdluli mnumzana Sibanda liyavumelana lo mamdluli yini uthi laba izizalwane zakwamanye amazwe aziziphathi kuhle emzini
cha kunento umamdluli angivumelani naye neze ngoba ngibona ingathi inkinga esinayo ebantwini base-Africa yikho lokho ukuthi sivumela amalungelo oluntu axhatshazwe ngabantu bomthetho into ekhulunywa ngabantu ukuthi abantu bokuza abantu basetopia abamashophu bayiphathe kabi ikhulunywa ngabantu ababona into eyenzakala ekugcineni abangabonanga ukuhlukunyezwa okwenziwa laba bantu ngendlela abareshawa ngayo betshontshelwa imali njalo bedutshulwa ngemibhobho mhla ka-9 omunye umuntu wadutshulwa waba nenhlamvu ezingu-9 nge-live ammunition now masingathi abantu bokuza kabanamalungelo okuthi yino bademonstrate kumbe babonakalise ukuthi lokho okwenzakala bavumelani nakho kusho ukuthi sisuke sesithi abaseyibona abantu ngoba amalungelo oluntu akalungelanga abantu abangebona ama-migrants kuthiwa ngamalungelo oluntu hayi nje abantu bokuhamba kungakho ngisithi lowo mbono lowo yiwumbono esisa ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi akumelanga ukuthi uma kuthiwa khona kwelinye ilizwe ubusuthathelwa amalungelo awoluntu asikhulumi ngamalungelo okuvota kodwa sikhuluma ngamalungelo oluntu okuthi ukhululekile ukuthi uhambe ukhululekile ukuthi uzibonakalise ukhululekile ukuthi ukhulume isisekela mthetho sase-South Africa sobala sikubeka kube sobala ukuthi abantu banamalungelo ukuthi bahlale abahlale e-South Africa baphile ngokukhululeka njengaye wonke umuntu
nanto-ke udaba mamdluli kuthiwa kulamalungelo oluntu awuphonge uhlukumeza nje umuntu ngoba eselizweni lakho kumbe uhlezi ngokunjani laye ulamalungelo athile
mama lami ngiyathengisa lapha eHaburona yithi ngiphila ngokuthengisa njengama-Ethiopia ethengisa e-South Africa nxa ipolisa lebutshwana lingabuya lingihlukumeze kulobufakazi abantu bonke bale ayisilo lodwa ipolisa lele eqhathiweyo ehofisini leyo kulabanye abantu abangamapholisa njengaye amahofisi ama-police station maningi wayebengazange bethi bechukunyezwa baya emthethweni bayakhuluma ukuthi bantu siyahlukunyezwa kumbe baya e-embassy yelizwe lakibo bayakhuluma ukuthi lapha siyahlukunyezwa so kwaba khona umthetho obamela kulokudobhile ijutha ipolisa even ungahambe ezimbabwe even ubabesiwanda noma ngakhuluma ukuthi bahlukunyezwe he kwathinithini iqiniso yokuthi even ungahambe ezimbabwe mama ufika utha ipolisa ungwazi ngithaya ipolisa usuphambanisile kumbe ngingathi ngukweredo sukungithaya le mthetho yenu kuyathiwa okay fine usesibhadela nithi usumthayi uyasuke ubotshwayo ungavele ungithaya andibona bathaya amapolisa ukuthi babhijila siwubona ngoba zaye sike sibabone bebhijila siyasibona amatshe ejele umgwago wonke bejilidele imota zamapolisa
hayi siyabonga ukuthi sizathatha abanye kodwa sizabuyela njalo kumnumzana Sibanda simbuza ukuthi nxa manje kulo bufakazi bokuthi bakwenza lokho khona kwenziwani hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe mamdluli
thank you.
Yeah, she's bringing an interesting different view that even some foreigners are not conducting themselves properly in other countries. Why did they confront the police? Why didn't they follow the law? But Dr. Sibanda is saying they are human rights to be observed. They have a right to demonstrate and they have a right to express their views. Too.
Interesting. She sounded very passionate. But I understand we have another caller. Hello?
Hello?
Hey, Makadi, this is Bongi Lere.
Makadi zenyu.
Ai wati riwadi tipe upfungwa dzenyu muri imomo mu South Africa makamira sei muri kurarama sei semadzimai.
Kurarama kwacho kunotirwadza mufunge zvenyu. Nekuda kwekuti tendabva kumusha kuti vanhu vakati fundeiwo tasvika muno tenda ngubatora rese rese Chisangara ne mama zimaya muno wanengu wachungo kutuka makapa unika kwenye mchozo tuwa mabasa basa hacho gusha utibasa ripi chara nusha misra shua randaka pakuyoso tuwa shua inindakatongo ya utindizo rara misoo muri angu me anything chandawa nao kutindi gubata o nema wako angu ndi chishanda nema wako angu asiku famba kwa teni chateni chingo tu kwa chingo tu kwa chingo tu kwa tunose mazimaye notirwaza mufunge zonji notirwaza nukuti kukatarisa kudenga ukwa kuna kana yeze ni South Africa kuna yewe South Africa kuna I mean yeze ni South Zimbabwe nuweze munu mpa msorope nyika inu nuweze nga angu batuko ose munu waka angu sifana na unu munu patitikana tirimu nyika inu ya tukurarama nyika nekurwaza kurwaza chacha kwa tukurarama tine marwazo na hawa marwazo nekuda kukunyika kwedu
magara imomo kwenguwa ya karibasi uyeze murukubi
Ini ndakawe ya 2014.
Murikuwa upimu South Africa.
Cape Town ya hundi.
Tuko noje munyika vikiri notive la kuchange kuine zororo re magamba kana uti heroes. Imi murikuwa ndere kumusha kana uti panesha mcha gaziro wakari kumusha.
Awe kumusha tuto gara takatungo gazira. Tungadiyo kuma nasi kusinaka na chiriko. Gara tungo wa gazira. Kutu wabate opa angua iyo iya. Ye magamba. Magamba tinawada chaezo wakati sunungura. Mukati mungu unangira mungu tambu ya kwa tayi. Tukawane nguwa iyo iyo ujumiriri. Chirito riteze mungu unangira mungu pemberira iyo suwero re magamba iyo.
Tina mai Margaret Dongo varipa nari Parisino variku chema chema vachiti ivo kunyangu zvavo vakarwira hondo iyo yerusununguko ivo nemangoma madzimai nevamwe varume mazuvano vanhu vachanyanyo wanikwa vachiremekedza basa ravakaita iri munogona kutaura navo directly musati maenda henyu mumbovapawo ndimataura kuti muri kumunoremekedza mabasa iwaya munogona kutaura navo amai Dongo taura henyu
makadi zvenyu mai Dongo
makadiyo
ndanzo
kufara ni mazuwa mataura
kusani ndio huko
ndanzo kufara ni mazuwa mataura murivamwe vamwe vaka vanu vachiri kucherechedza kuti nyika ino yakauya sei dai mukaramba makadaro vachidzidzisawo vamwe vari kutitsoropodza
aiwa kutoropoza kusiriko nokuti nyika ina ungo uya yakatouya waneropa mufunge kazhinji madzimai chaiyo chaiyo ndo vanhu vatinoti kumashure navo chaiyo chaiyo asi kuti titi tinoenderawo mberi tichikwanisa kuti tinge tiri pamberi izvozvo zvinenge zviri kuchichichi kuoma chaizvo chaizvo asi tikatarisa nguva yehondo mudzimai ndianga akamira ndikatarisa amai wangu zvinonzi vane 70 years vaimuka pakati pousiku wachidikira makombureji aya so ukatarisa pawari kugara iye zvinezvi panosiririsa kusiririsa chaiko chaiko vakarwawo vachifunza kuti pamberi apo zvinhu zvichaita sei zvichawanakira zvino zvakaoma zvino asi aiwa zvisine hedu ticharamba tingori tingoti pamberi nemadzimai mukuoma mukurwadza pamberi nemadzimai chete nokuti kutakura nhumbu 9 months uchizoibereka wogozotadza futi kurera mwana aiwa ngatita kure nhumbi yedu tichisunungukawo kusvika zvinhu zvaya zvatinakirawo pamberi apo tinoti pamberi nemadzima edu vakatirwira
aiwa
ndatenda zvikuru hatirase mbereko nekufirwa nemwana semadzimai ticharamba tichienderera mberi
aiwa tinotenda kuna sisi sibongile varivo kusouth Africa uyezve namai Dongo momboramba makabata zvenyu ipapo star we have our caller here she was actually calling from Cape Town in South Africa and she happened to mention that her own mother was also part of the liberation struggle but she's saying the place where her mother lives right now is deplorable and she was just giving her kudos to a former liberation war hero Mai Margaret Dongo you know just recognizing her for the work and Mai Dongo also came in and also said you know it's a few people who now acknowledge the work that she and other liberation heroes did during the time of war
yebo ke ngiyizwa njalo ukuthi sesilomnye njalo umlalelo makhosi linjani Ndlovu
siyaphila msakazini njani
hayi siyaphila ungaphosela kho nje ngodaba olusekudini khona ngapha kwele South Africa.
Yebo sis, mina ngokuhlala ngilapha eSoweto ngiyafika eTown izolo nje ngathola ukuthi abantu bayabotshwa laphana bayaphuthunywa babanjwa kabuhlungu bafakwe emavenini akubuzwa lutho nje vele ufakwe kunyathele. Khona kubuhlungu ukuthi awafowethu ngoba sesiphila lapha siyoziphephela kungekho esingakwenza sizozama impilo. Kodwa-ke ngakwelinye isayidi ngakolunye uhlangothi ngicabanga ukuthi abafowethu laba abahlala lapha ezitradini koyipho ade sebeganga nabo kakhulu. Ngakolunye uhlangothi basisizile kodwa siyakhala ngoba phela sonke sihluphekile. Kodwa kunabafowethu abasuka le ekhaya bazofuna umsebenzi uma befika la eGoli. Abasafuni ukuya emakhontrakini ngoba yini sebenze khona le yasemakhontrakini kodwa abasafuni ukusebenza ekhontrakini. Sebebamba inkunzi laphana egcekeni emini ngabo 12 wokubamba inkunzi. Ngaleyo ndlela ngakolunye uhlangothi ngithi benze kahle ngokuthi bakline laba bantu abangakwaziyo ukuthi balandane eGoli bababuyisele ekhaya. Kube kuhlungu-ke kulaba abathiya abazali babo behlupheka ekhaya bezozama impilo lapha uma sebefika bebotshwa ngaleya ndlela ngoba de kubotshwana kabuhlungu beshaya nokushaya abalani.
Hayi kuyezwakala. Uthe ufice bebotsha befakwa emavenini bekungaphi kahle kahle kwedolobha?
Bekubani bathu fani welishi lapha ngaku small etown.
Oh, phakathi etown. Hayi yeah, siyabonga kakhulu umbono wakho ufana nalo kamanyathi layo the abanye kodwa bebewona.
Yeah, bathe sebeganga kakhulu. Uthi awumkhaya uyangibona athi umkhaya wakho mina uvele ubanje nje uthathe ifoni emini ndathi.
Yebo.
Kubuhlungu impela into abayenza ukuthi ngoba sonke sisuke lesihlupheka sozama impilo la. Nxa sofika ubanja umuntu wangakini wazi kathi isimo sakini ukuthi sinjani kubuhlungu kakhulu lo. Yikho ngithi ngakolunye uhlangothi benze kahle bakline abantu ade sebebaningi kakhulu. Abakwazi ukuthi balandane eGoli. Kubuhlungu-ke ngithi dudu kulaba abafowethu abazamayo abasuka le ekhaya. Ezozama umsebenzi lana masuzithola hlana nesimo esinjalo kuyinto ebuhlungu kakhulu msakazi.
Yebo ke hayi sibongile ukuxoxa lawe ecingweni.
Okay, ngiyabonga msakazi.
Yes, I'll briefly pose this question to Dr. Spanda Wave Makhosi. There he's saying the same thing that Mamdluli said, that there are some foreigners who are actually committing crime, and he says it's probably justified that the police have arrested them. What do you say about this, Dr. Spanda? How is it easy here to separate the criminals and the genuine cases?
I think this is exactly maybe what is important is to say, look, we do have migrants that are committing crime. You know, crime, we have said this even to the South African government, to any other person, that crime is not, you know, nationality-based. Crime is a human phenomenon that is found in the frailty of humanity. But it cannot therefore be used as an excuse by authorities to abuse the law. Now, for example, when you say that, when Makhosi says that the people that were arrested, you know, were busy committing crime, people that were arrested yesterday are people that were at work, that are not in Hillbrow or hijacking or committing any crime. I actually have got a gentleman from Zimbabwe who's standing next to me here who has got a wife and a sister that were arrested yesterday who says that he's got a small baby that is at home. We've also heard, just as an update now, that 200 people, you know, already will be coming out shortly because those have been verified and cleared and are processed. Out of the official number that were given of about 600 or 700, you can imagine 200 people with their documents that have spent close to 48 hours when they have no crime, they have been checked in terms of the criminal record, nothing has been found, and they have their documentation. So to really say that we're going to make it an excuse that people are committing crime, so they should just be arrested arbitrarily, it means that we are advocating for the abuse of human rights simply because there are other people that are criminals. That is unacceptable. And it is completely, you know, wrong in terms of the human rights law, which we are saying that we must, in all our endeavors and attempts, ensure that the rights of all individuals are upheld and respected.
Yes, thank you very much. Stay on the line, Mavi.
Regatimbo, we are connected with you. Hello, caller.
Hey, Magasimba, Regatimbo, Mavi.
Tagasimba, Tukutawara, Nanu, Yeshe, Murukupi.
Murukutawara, na Elvis, Masuk, and Rukip Town.
Tawara, itins.
Ningada akutaura panyaya yakaitika nezuro mcbd Joburg.
Ehe, moti gaga tizatango pedza nyaya chitaura izvi.
Hurumende South Africa yakutova xenophobic because ma foreigners asiri weyesa anoita macrime muno muSouth Africa. Irefugees zvarwadze muno muSouth Africa zvinopara mhosva dzakawanda zvisingaiti. Futi dzinotengeswa everywhere. Asatambunyanyonzwa kuti kwaurayiwa vanhu mafurera ndovauraya, but vanhu vemuSouth Africa ndovanoita izvozvo. But now masungiro avakuita vanhu vaakupomedzera vanhu mhosva dzakawanda, vaakutaura nyaya yemapepa, vaakutaura nyaya yekukomita macrime. But kana vachitaura nyaya yemapepa, ngavangonanga pane mapepa. Asina mapepa osunga, ane mapepa oregezi. Pano kutora munhu wese ane mapepa neasina oenda nawo kunovavharira, of which mutemo haubvumi izvozvo.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
Nemio, thanks so much. God bless you.
Bye-bye, thank you very much. Maidongo, tombodzoka kwamuri. Takatarisa zvamataura imi kuti pava nemakore 40 ehondo yerusununguko yarwiwa munyika. Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti zviite sei, uyezve pari zvino pane nhaurirano here kana zviri kugadzirirwa? Takatarisa iro zuva remagamba riri kuya iri nemusi wemuvhuro nechipiri.
Chekutanga ndisati ndataura shuwiro yangu mazvi, ndine zviri kundirwadza pamwoyo pangu.
Zviri
kundirwadza ndezvekuti musi wa 16 uri kubuda pasocial media kuti uda kuitwa shutdown. It's only 2 days before tichipemberera zuva remagamba. Saka ndiri kunzwa kushushikana kuti ini semurwi werusununguko ndakapedza makore mashanu ndiri musango. 2 days before the celebration ye Heroes Day yacho musi wa 18 vamwe vari kuti ngativa zvaakutaridza here kushora kuti isusu hatina zvatakaita. Mavhika naiyo mudzimi yenyika ino handifungi kuti ingafare, because kana hondo yedu yatakarwa isusu takatungamirwa nemudzimu tiri kuhondo. Handidi kunyepa, asi kana paakuita zvakadai paakutaridza kakushora. Kudai vanga vapembererawo zuva rakarwira magamba remusi wa 18 kana dai vaine zvirongwa zvavo, ikodzero yavo, asi vane kodzero yekuremekedza magamba. Ndo zvishuwiro zvandinazvo zvandiriku zviri kundirwadza. Ndinogara ndichitozvitongesa kuti konai kwasara mazuva mairi kushora kwakapfuura kushora kunotaurwa kwese kuti vanhu vakarwa vakafa. Ivo vari kuda kupembererwawo musi wa 18, ini musi wa 16 moti tinoda kuvhara zvamakarwira zvacho izvozvo. Ndinobvuma kuti zvinhu zvakashata, ndinobvuma kuti zvinhu zvaipa, ndinobvuma kuti vanhu vari kutambura. Tese tiri kutambura, makomredzi nevasiri makomredzi, asi ngatitarisewo zuva iri rakakosha kuti rasara mazuva mairi rekuti tingova neruremekedzo rwemagamba akatifira nguva yehondo. Ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mazvi, but inini maziro enyu nematauriro angu iye zvino tarisiro yandaanayo ndaane tarisiro yekumberi kuti ndinozviziva kuti zvinhu zvava zvakashata, hazvitariswe kuti zvingakwanise kupunduswa nezuva rimwe chete. Saka chandiri kukurwira, chandiri kushuwira mumwoyo mangu ndenekuti kudai vanga vaita nemazvo zvekutsetekudza ikonomi yacho, vachiona kuti uori huya hwahuchaitwa hwapera, vachigadzirisa zvakanaka zvinhu kuti zvive zvakanaka, vana vaone mabasa. Tine mazano atinawo anokwanisa kupundutsa nyika ino semao veterans. Kwatakabva kure mazvi, mazvi takapinda nguva yedhitandi yataidya tushiri tuya twainzi tumupugunyoni tichishaya chikafu. Tichidya chikafu chakaora mamazvi nguva iyoyo hondo ikambomira, asi hatina kukanda mapfuti pasi, hatina kukanda mapfumo pasi, takaramba tichingorwa. Saka ini ndiri kuti kune maZimbabweans, chii chiri kutitadzisa kuti isu tive nelove for our country, tione kuti pane kukanganiswa kwakaitwa, asi kukanganiswa uko kunotogadziriswa nesu pamwe chete nevarwi verusununguko ivavo. Haikona kuvapa chimwe chironda chekuti 2 days before maakuti shut down, saka muri kuti isusu nevakafa vakafirei kana imati maakuvhara paHeroes pacho ipapo.
Aiwa mumbo bata makadaro amai dongo. Pane vamwe vari kupoka nanezva muri kutaura pana Raymark Matiza ari kuti aiwa mai dongo apa vanenge varesva nekuti vari kuda kuita zvekuratidzira ava vari kumhanyisawo chirongwa chavo uyezve vari kuti ivo havasi kutsigira mazwi amuri kutaura asi tichadzoka hedu kwamuri toda kumbonzwa mazwi akataurwa pachiitiko chakaitika nezuro apo pakagadzwa ipo itaidza mara trust yekurangarira aimbova murwi wekodzero dzevanhu itaidza mara iyi akatsakatika munguva yapfuura rangariri birthday rake nezuro rigaiti inzwe kuti vana vake nemhuri yake neavo vakamutsigira nezuro vaiti chii.
Ndifadza nyangwa hazo tisiri kuzva kuti tayaripi wechi chakaitika but ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyopa tumurumongo ariko uye kwaitwa itaidza mara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu
chavo donjo inotrust kunge ichiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende. Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisappear dzipere. Tinoda kugwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri tinoda kudimanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti itaidza mara awanikwe. Kana vakamuraya vabude pachena uye justice iitike.
Zvichiramarira kuti itai akasiya vana vana vada kuchengetwa vada kupedza kudzidza asi chasara chatinenyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti taidza mara aripi tinoda mutumi wake kana tinge akachaya mhuri yake inofanira kuzorodzwa mupfungwa nendangariro.
Iye zvino izvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa mhuri isisina mwana wayo zvinhu zvinorwadza kunyanya asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara kuvari kudii kungotaura kuti munhu ari kupi kana asisiko vanhu voziya mhuri yowana inonzi closure pachiro.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu vapedzisira kutaura ndiye amai muzvare Justina Mukoko veZimbabwe Peace Project. Tanzwa zvakare kubva kune mudzimai wavaitaidza mara vashefra amai shefra dzamara nevana vavo uyezve nemunin'ina waitaidza mara mukoma Patson dzamara na Reverend vamwe vanga vari kutaura ipopa ivo vanga vari kubatana ivo mukuedza kuti itaidza mara aramba achirangarirwa. Over to you sir.
Yes, ite mnumzana Sivanda uzasichazisela ngesindebele kuti kungani ukuthi uthini ngalaba bathi abanye izizalwanisa kwamanye amazwe lezeZimbabwe lazo zi-included khonapho bayenza udlakela babambe inkunzi bathini kufanele yini bebotshwe bekhutshwe ngoba abanye bathi hayi bayabayangisa.
Kumele siyibheke ngokuthi kasikwazi ukuthi sihlanganise ukuphula bomthetho kumbe ukwenza kwezigebengu bese sithi amalungelo oluntu kufanele axhatshaze ngoba kunabantu ababekayo. Ubugebengu lobu kumbe ubuselo obutholakalayo kabenziwa izizalwane zangaphandle kuphela nezalapha ziyakwenza kanti zonke umuntu wonke onecala kufuneka ukuthi aye enkantolo umthetho uthathe indawo yawo kanti nalo sitho bekhuluma phambilini ukuthi naye uyadayisa angeke avume ukuthi mhlawumbe abantu laba abalwisa abantu babalwise into eyokuthi abantu kabalaleli abayizwisisi ngeyokuthi emthethweni esikhuluma ngawo lapha kwelase South Africa umuntu unelungelo lalokho esikubiza ngesingisi sithi yi-private defense okokuthi noma eseboshwa lipoyisa eboshela into engekho emthethweni njalo limbupha ngokuyelingela warranti ube ngenza icala unemvumo yokuthi azivikele kumbe avikele impahla yakhe and lowo mthetho usho ukuthi ma ipoyisa ukuthi lihlomile naye uvunyelwa nokuthi ma ehlomile akwazi ukuthi azivikele ukuthi noma angalibulala uyahamba enkantolo ayokhushwa. Yilokho esisho ukuthi ngesikhathi esiningi asiyikhulumi siyichaze le mithetho ngoba sibona ukuthi abanye abantu bangayisebenzisa ngendlela engathile kodwa ngokomthetho nokwamalungelo oluntu akekho umuntu ikakhulukazi amapolisa avunyelwa ukuthi achaphaze amalungelo oluntu kufanele ukuthi abe yiwona khomba abantu ukuthi umthetho uphathwa kanjani.
Yeah,
bese kubone kusenzakala ehe.
Themba bazwile ke abalendle bezokuzwa sizwa ukuthi silomlaleli umuzi Dube ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Linjani mama?
Hayi siyaphila ungathi ungaphi kweliso?
Ngise South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Jobi,
phakathi kwenkemenkeme yenda.
Yebo
ma. Yebo ungasinika umbono wakho ngalo luda.
Yebo kodwa-ke labo laba bantu-ke abahlasela amapholisa yibo baqale uchuku ngoba masithi siyakhangela dade wethu lathi kwelesinye ilizwe silabantu bangaphandle and bekhona benjalo amalungelo elizwe ethu bawo labangalandela ngithi so labo abantu ma besezweni ukuthi xabanga ngesiteti angeke kuhle ndawo lokhwana abakwenzayo bazidonsele ingozi ngokwabo ngoba kokuqala amapholisa isteti ngeke u-athakhe amapholisa futhi nje maphotha South Africa nyawabonga ngendlela arehla ngakhona awazange adubule athi uma bekadijele arivesi ahambe kanti-ke basayosoma njengamanje bakhona abantu ababothiweyo bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi and abantu basazoboshwa and futhi umthetho usazoklina kulaba abantu abayenza izinto ezingalunganga ngoba okokuqala amapholisa yisteti ngeke kulole steti okwesibili badayisa into ezingakhemthethweni okwesithathu futhi nabantu lana phandle lahlipho asikwazi ukuhamba ngobasemthoveni uvali wiki abafana basezimbabwe bayakuthathela ifoni useteksini and ubugebengu bakhona yebo ama-South Africans mina ngithi la South Africa ama-South Africans ubugebengu ayabenza kodwa awafani nabantu basezimbabwe abantu basezimbabwe sebesingcolise kakhulu afana nezimbabwe
ye kodwa simzwile lapha silesikhwica mfundo udokotela Sibanda uthi yena kulamalungelo oluntu lanxa umuntu umcabangela uphonga umbopha mahlayana njalo umhlukuluzi ngoba ulamalungelo akhe
vele labantu uma ngibotha ababahlukumezi bababopha ngendlela apha uma ngabafundela amalungelo abo apha bathukuluza abantu uma ngibotshela e-South Africa.
Hayi sibongile kakhulu.
Kulungile sir.
Sibongile kakhulu ungasinike lakho lokugcina Dr. Sibanda ngalolu daba.
Kude lapho esiya khona dadewethu ngoba okubalulekileyo ukuthi abantu kufuneke sifunde ukuthi into le ebizwa nge-state ifanele ukuthi i-control ingasebenzisi amandla ayo ngendlela engafanelanga abantu bayahlukunyezwa babotshwa okungekho emthethweni abantu bavalelwe benamaphepha kanti akusenaso isizathu sokuthi umuntu ahambe waphethe amaphepha manje ezovela aboshwe nje so ngokunjalo sifuna ukukhuthaza abantu bonke ukuthi asigcineni umthetho singawephuli kanti sikhuthaze kakhulu ukuthi lapho i-state ngoba i-state sinamandla amakhulu kakhulu asingeke sivumele ukuthi i-state esinamandla amakhulu siwasebenzise ngendlela engafanelanga ngoba lawo mandla kufuneka ukuthi asetshenziswe ukugcina uhlonipha amalungelo oluntu.
Ye, hayi sibongile kakhulu kodwa lanxa sesiqedelene kodwa uhlale khona apha ecingweni uzweke ukuthi silugoqa njani lolu da.
Aiwari ke mukufarisa chirungwa timbonzwa kubva kuna Maidongo Maidongo kana muchiri panhare pindai zvenyu tonzwa mazwinya kupedzisira takatarisa zuva remagamba reHeroes next week muchitipai mazwinya kupedzisira
mazwa ndingangotaura ndeyekuti ngatitenderere zuva redu remagamba zvakanaka uyezve semazimbabwenzi ngatibatane pamwe chete tione kurwisa uhuri huri munyika hunova huwaparadza nyika zvisingaiti hapana pasina huri mumabhanga mui ende huri hwacho hunotanga nevakuru saka ngatiti isusu ngatimire iye zvino izvingadai tiri kutomira-mira kuti tione kuti ava vakatora mari mudzimabhangi dzavasiri kudzosera asi ivo vavarombo vanonzi vatora mari shoma vanotengeserwa dzimba ko ivo mari yavakatora yacho mabhizinisi acho avakaita ndeapi ndezvinhu zvatinofanirwa kusimuka tichibvunza izvozvo tichisimuka kana zvikanzi muri kudemonstreta kuda kuona zvinhu zvinenge zvakatarwa zvinepi zvatinoona kuti izvi tinoona pundutso tikamira tikati chakata hatichada toona chogadziriswa izvo ndinozvikurudzira naizvozvo ndiri kuti kune yavo vanenge vachaita zvinhu kutaridzira kwavo pasave nemhirizhonga ngative vanhu vanobatana toita zvinhu zvedu zviri in a peaceful way tive tinorangarirawo nguva yemagamba.
Aiwa tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka uyezve nezuva remagamba rakanaka tokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa.
Amai Margaret Dongo was just wrapping up saying that she hopes that whatever demonstrations are done next week are peaceful and that people will continue to honor the heroes when they do commemorate Heroes Day next week.
Yes, sibonge njalo uDr. Vusimuzi Spanda labo bonke abalaleli ade besixhasa kuhlelo livalelisayo ngusithandekile Mhlanganya khona pha eWashington.
A marvelous Mhlanganya who are here in Washington. I'd like to thank all those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please continue to share. Have a very good evening and hope we catch again on this talk ngati kurukurei tomorrow.